vachiita ura nevatori venhau mushure mekuratidzwa muzinda wepopulation services international PSI muHarare. Amai O'Connell vati vari kutarisira kuti mari yerubatsiro iri kuuya pasi pepepfa yekurwisa HIV and AIDS mugore rinouya ichawedzerwa. Amai O'Connell vatiwo gore rino Zimbabwe yakapuwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora yekurwisa dambudziko reHIV and AIDS.
The United States, through the PEPFAR program, through USAID and our implementing partner here at NewStart.
United States, pasi pechirongwa chePEPFAR, nemamwe masangano atoshanda nawo, vakapa madhora 150 million ichishanda kwemwedzi gumi nemiviri. Tiri kutarisirawo kuwedzerwa kwemari iyi muna 2018. Ndoziva kuti kwanga kuine mibvinzo yakawanda nenyaya yebhajeti reAmerica, asi tinokoshesa zvikuru chirongwa chePEPFAR nenyaya yedzeutano.
Amai O'Connell vatiwo vari kutarisira kuti hurumende yezimbabwe igadzirise nyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti kudyidzana kwezimbabwe neamerica kufambire mberi.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Nyaya yehukama nehurumende yezimbabwe ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvandisvitsa kuno. Hatisi kunangana nemunhu mumwe chete, asi toda kuti utungamiri hwenyika nehurumende vagadzirise zvematongerwo enyika neupfumi kuitira kuti tigone kunyatsodyidzana.
Amai O'Connell vati PEPFAR iri kushanda zvakanakisa nebazi rezveutano, vakatiwo muonera pamwe wakakosha mukurwisa dambudziko reHIV and AIDS. Amai O'Connell vari kusanganawo nemasangano akazvimiririra pamwe nemakurukota ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Chirongwa chePEPFAR chakatangwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush munandira 2003 chiine mari inoita mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora ekurwisa HIV and AIDS, malaria nerurindi. Chirongwa ichi chakasimudzirwawo naBarack Obama apo vakaitwa mutungamiri weAmerica muna 2009. Asi zvichitevera kusarudzwa kwavaDonald Trump semutungamiriri weAmerica, masangano akawanda muZimbabwe angaotyira kuti rubatsiro runobva kuAmerica runogona kuderedzwa kana kubviswa zvachose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.